Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu zvita 24/2021. Makateerera ku Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndatadza kutora mari yangu kubhengi. Yangu ichange isina zvekusvika zvakakwana panguva yedu yehoridei sezvo mabhanga achizovhurwa svondoro.
Vanhu vakawanda vatadza kutora mari dzavo kumabhanga nhasi.
Krismasi yegore rinori yakaoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu. Bhikozi isusu income dzatiri kuwana dzishoma, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ikakupa.
Veruzhinji vanoti havasi kukwanisa kuita matikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari.
Gore ra-2021 ranga riri nani pane gore ra-2020. Tiri kuona kuti zvinhu zviri kufamba hazvo pati bhijana bhijana pati riri nani. Hatingariti gore rakaoma kupfuura mamwe makore ese anga achiitika.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valavumo Maduku vanoti gore ra-2021 ranga riri nani pane gore ra-2020. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vatadza kutora mari dzavo kumabhanga nhasi izvo zvichaita kuti vatambe zororo rekisimusi vasina chekubata. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena uyo ari muchinoi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu ava vaswera vari pamutsetse asi vatadza kutora mari dzavo izvo vanoti vachatadza kutengera mhuri dzavo zvekudya pazororo rekisimusi. Mumwe atadza kutora mari yakatumirwa nemukoma wake kubva kuBritain nemukuru Ndiva Musavengane Tom, avo vati makambani anoshandiswa kutumira mari anoisa tumitemo twakawanda senzira yekunonoka kana kusada kupa vanhu mari dzavo nenguva. Vatomo vati kana munhu aine nhamba yaanenge atumirwa nemunhu anenge atumira mari hapana chinoita kuti arambirwe kupiwa mari yake.
Ukavabvunza vana mukuru vanoti vanoda original ID iro rebepa. Vati munhu angatumwa, munhu anenge auya kuzotora anenge ane MTC number, anenge ane nhamba yemunhu amutumira. But inozi you bring in even bureaucratic issues yekuti nezvo zvinhu zvamuri kurequire in that process is too old. Munhu ngaangoya nenhamba yake is done. Zvangofanana kana ndine kadhi rangu kubhengi ndobvunza chitupa kuti chiite sii, sei muchida kuti zvityise izvo zvisingatyisi.
Mumwe atadza kutora mari yake kubhanga reZimbabwe Bank vaSimon Soswe vati mhuri yavo ichava nehorodho yekisimusi inorwadza sezvo vanenge vasina zvekudya zvakakwana.
Ndatadza kutora mari yangu kubhengi ndichizomureva izvo kuti mhuri yangu ichange isina zvekudya zvakakwana panguva yedu yehoridei sezvo mabhanga achizovhurwa svondoro.
Asi vamwe vashandi vepachinhoi University of Technology avo vaisirwa mari dzavo nhasi kumabhanga vatozomanikidza mukuru webhanga rePOSB kuti avhure nguva dzekuvhara dzadarika. Mushandi uyo anoda kuzivikanwa nezita rekuti Melody ati mari yavo yapinda masikati ano, nokudaro vataurana nemukuru webhanga kuti vatore mari dzavo.
Tatanzi namanager uya nosaka tiri pano time yekuvhara bhengi yatokwanaka, vanga vatinyango bhengi rakavharwa tinokusevha elekati nosaka tiri pano.
Nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda neGimri Finance vaGilbert Muponda vati mitsetse yevanhu vari kutora mari kubva kunze kwenyika mucherechedzo wekuti zvizvarwa zvemunyika zviri kuchengeta hama neshamwari dzakasara kumusha.
Makiu arifai ari kukonzerwa nesupply yawanda yemari iri kubva kunze. e-service ndichina kuti volume driven queues because vanhu vari kutora mari kunze vawanda tamzvirikuratidza kuti vanhu vari kudiaspora vari kushanda nekusapota mhuri dzavo zvinodadisa even tikatarisa volume yeamount yemari iri kubva kunze I think previously yanga iri kuma 800 million but now it's moving closer to $2 billion ziri kubva kunze kudiaspora
vanoponda vati panofanirwa kuitwa urongwa hunoita kuti mari idzi dzitorerwe kumabhangi
saka I think what he needs is further investment muma channels emaremittance iwayaya plus parofana kuitwa because you see a lot of those who are collecting money are unbanked nokuti munhu aingada kutora mari iyo vaendesa kunotengesa maybe kuita pamusika patema saka pakakoretwa system yacho fati that mari inokwanisa kupindira directly kumabhanki accounts evanhu iri forex kudaro so that iwewe ukatumirwa mari ka uchibhenga neCBZ kana uchibhenga nePOSB mari yako ngaibva yaenda straight kuCBZ foreign currency account yako that's your nostro account
nisese pamabhanga nenzvimbo dzekutorera mari iri kuwanikwawo kunzvimbo dzakaita seHarare Bulawayo Mutare nekadoma hatina kukwanisa kunzwa divi remabhanga sezvo vakuru vavo muchinhoyi vati titaure nevanobvumirwa kutaura nevatori venhau kuHarare avo vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo ndakamirira studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena
vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba zvakanaka zororo rekisimusi mangwana sezvo vari kuomerwa neupenyu Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitatsira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya
mitengo yacho mahwanzvinhu nemapunda zvitengeka zvinoe zvichingokwira each and every time haina kukwana unozongotorawo 1212 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisisa mari yatinenge tapuwa kumba kuti vanenge tiudzo tinokwana aiwa haikwani
mugari wekudzivarira sekwaextension vamelulex banda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura
Christmas yegore rinori yakaoma handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwanawanawo income iri better kudarika isusu because isusu income dzatiri kuwana dzishoma hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapo ipapo unofanira kuti utosqueeze squeeze utoita kadhiri
nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu amai melodi dhuve vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa
zvinhu zviri kudhura ukaenda kufanika uine ekukwesha hauna chaunoburisa unotouya nezvinhu zvishoma-shoma zvaunoda chie zvauzvitenge nekuda kuti zvinhu zviri kudhura mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa but ezvino akutoreva kuma 700-800 saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvoti ndatoasiya nanichitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvo hapana chiri kutombotengeka kune havo vanozvigona asi ini ndazvitaki ndinokurudzira kuti hurumende dai chititarisirawo mashopu kuti vationerewo kuti mitengo iri kuitwa iyi potowo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma
mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya amai Priscilla Ndou vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore
saka tanga takatarisirawo kuti sengo yechrismas pamwe kuda tichabhusta masales but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu
asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa muzamanyo vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vanyasha muchitya vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu
ngo mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti tiri mitengo yemafuta emotikari peturu nedizili zviri kukwirawo sezvo pa zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoita kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira
mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muzimbabwe nguva ino vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva asi nekuoma kwaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekisimusi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
sachigaro veMDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzvokora vari kukurudzira veruzhinji kuti vasaungana zvakanyanya munguva ino yezororo rekisimusi sezvo denda recovid-19 richakapfunya chisero pasi rose ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas muhlanganya huye westudio 7
MGC Alliance inotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa tinoshuvira mhuri yeZimbabwe iri muno mudiaspora neiri kuZimbabwe kisimusi yakanaka tinozviziva kuti gore rino ranga risina kumira zvakanaka nenyaya yeCovid-19 saka tinoti aiwa yanguva yekuti timbotenda Mwari yanguva yekuti timboyeuka kuzvarwa kwemwanakomana ngatiitei tifare asi tichiti farei farei tobva tatindika nekuti tichinaro dambudziko redziwa mupengo ngatiregedzei kuungana zvakanyanyisa uye vanenge vakaungana ngatipfekei mamaski edu togeza maoko vari kumamishawo ndizvozvo nevari kuno tinokushuvirai zvimwe chete izvozvo kuti tese tinge tiine kisimusi yakanaka tichitarisirawo gore rinouya kuti rinenge riri gore riri nani munyika nezvinenge zvichiitika munyika tinotarisira kuti mwari vachatinzwa chirwere ichi chedziwa mupengo chobva chaenda
tombodzokera hedu mukuwanikwa imi muchipembera zuva iri rekisimusi imi muri kuzviita sei tichiona kuti vazhinji vari kutya kuti vasangane pamusoro pedenda iri asi vamwewo vane zvavari kuteedzera kuti vanenge vakabayiwa nhomba nezvimwe zvakadaro vanogona kusangana zvakamira sei kwamuri ikoko
aiwa ndizvozvo chaizvo tangachitarisira kuti tinenge takazadza dzimba sekuziva kumba kwachifika kumba kwemunhu wese tositi kuno kudhakota yese inouya kuzoungana kumba kwachifi asi gore rino takatoti aiwa ngatimbomirai tochitongounganira kisimusi yacho tiri mhuri chete nekuti kuunza vanhu vakawanda hauchaziva kuti uyo abva nekupi uye vanenge vari vanhu veukama kuti uchazobvunza kuti pakabayiwa nhomba here iwewe zvinobva zvazonetsa saka takangoti ngatingokambai kisimusi yacho tiri mhuri ende ndozvatinenge tichitokurudzira kuti vanhu vaite vasanyanya kuzara mudzimba vasanyanya kuwandisa nekuti kisimusi iyoyi ingatove nemakuva nekuti inobva chirungu anoti inogona kutoita super spreader saka tichitongoramba tichikurudzira vemhuri kuti vasaunganidze vanhu vakawanda vangotamba Christmas vari vega
avo vanga vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzvokora vachitaura vari parunhare vari kuNorth Dakota naMavlas muhlanganya huye westudio 7 sezvo tichitema tisina kwatakarerekera Marvelous muhlanganya huye westudio 7 aptaura zvakare nenhengo yeZANUPF Dr. Masimba Mavaza avo vari kukurudzira vatyairi kuti vasanwe doro zvakapfurikidza sezvo nguva yezororo iri nguva inoitika njodzi dzakawanda
mhuri yeZimbabwe hama vadikani vadiwa vateereri tinokushuvira ikisimusi yakanaka gore rino tinoziva kuti gore rapera rava gore ranga riri musanganiswa uye zvokufara kuchema, kunyunyuta, kusua, kune vazhinji vakarasikirwa nehama nekuda kwechirwere cheshura matongo nechirwere chechidziva mupengo. Kune vakasiyana siyana zvinhu zvazvina kuvafambira mukati mehombodo dzavo, mari dzakanga dziri kutiza, ndarama hadzina kuwanika. Nyika iri kuita sekunge iri kungozungunyuka, asi inoda simba renyu kuti tibatirane pamwe chete, iva nyika imwe chete, ive nyika yedu, nekuti Zimbabwe inovakwa nevaridzi vayo. Imi ndimi varidzi veZimbabwe, ndimi mune vakazvina basa kuti uripi. Zuva ranhasi tondera kuti izuva rekupemberera nekutenda Mwari kuti tasvitsa rimwe gore, tasvika paKrisimusi tiri vapenyu, dai Mwari vatitungamirira.
Zvii zvamungakurudzirei veruzhinji pazororo iri reKrisimusi?
Ndaingakumbira hama dzedu dzinofadzwa nedoro, aiwa, kana muchinge manwa doro musafarire kutyaira, farirai kugara pamba, nekutonderai munogona kuuraya vamwe kana kuzurai mimi muri dzikasara dzichitambura. Zvikuru sei musararadze, nekuti iri harisi bhavhadhe renyu, ibhavhadhe remwanakomana waMwari. Nezuva rekuzvara kwaJesu ngationei kuti hatina kuuraya vamwe neuchapa hwekutyaira takadhakwa. Uyezve vari kufamba vachienda kumamisha, mutingwarire, nekuti chirwere chedziva mupengo chatakashira nenyika. Saka musangofunga kuti chapera. Hatirespekte Krismasi, hatizive chinonzi Krismasi chinongokubatai. Chengetedzai mhuri dzenyu, chengetekai.
Imi seZANU PF muri kuti chii kune veruzhinji?
Ini nebato reZANU PF tinokushuvirai upenyu hwakanaka, tinokushuvirai Kisimusi itsva, Kisimusi yakanaka yakakomborerwa. ZANU PF inoti kwamuri, iwe neni tine basa, nyika yedu inoda iwe, iwe unodiwa nenyika yedu. Dai makakomborerwa uwe nenguva yakanaka.
Ava vanga vari nhengo yeZANU PF, Dr. Masimba Mavaza vachitaura vari kuBritain naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda wemutungamiri weAmerica weWhite House wazivisa nhasi kuti America ichabvisa mutemo wokurambidza vanobva munyika sere dzekuchamhembe kweAfrica kupinda muAmerica. Muzinda weWhite House unoti izvi zvichaitwa panopera gore rino nemusi wechishanu. America yakadzika mutemo uyu musi wa29 Mbudzi, zvichitevera kubuda kwakaita mhando yeCOVID-19 yeOmicron variant. Mazana nemazana emadzimai akaratidzira nezuro mumaguta emuSudan achinyunyuta zvichitevera mashoko ekuti kune madzimai 13 akabatwa chibharo svondo rapera, apo vanhu vairatidzira kusafarira kwavo utongo hwemauto munyika iyi. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly Professor Lovemore Maduku vanoti kunyange hazvo gore rinoranga rakaoma munyaya dzeutano pamwe neupfumi, riri nani kana zvichienzaniswa negore ra2020. VaMaduku vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana kunyange vachipesana mumaonero ezvinhu munyaya dzakasiyana siyana. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Gore ra2021 ranga riri nani pane gore ra2020. Tiri kuona kuti zvinhu zviri kufamba hazvo bhati mbijana mbijana, bhati riri nani. Hatingariti gore rakaoma kupfuura mamwe makore ese anga achiitika. Zvinhu zvizhinji zvichiri kungooma upenyu, asi zvanga zviri nani pane gore rapfuura ra2020.
Sei muri kudaro Profesa Maduku?
Chinhu chandingada kuti chiri nani ndechekuti zvekutanga muna 2020 takanyanyokuwa rastereki nenyaya yeCovid yanga yakasimukira zvokuti yakativhundutsa. Muna 2021 kunyanzwi takati vanhu takashayirwa nevanhu vakati, asi tanga taakuziva zvokuita, tanga taakukwanisa kurarama neCovid, asi takangoluza zvedu hama neshamwari dzanga dzichienda tichingotorwa nedenda iroro. Then kune zvinhu zveikonomi izvi, tanga tichiona kuti kutenga kwemari yeZimbabwe, yatinoti Zimbabwean dollar, zvanga zvaanani pane gore rapfuura racho. Vanhu vazhinji vanoziva kuti pane panga pechitorambwa mari kuti ukada kuti ndoda kubhadhara neeco cash kana ndoda kubhadhara neZimbabwe dollar, munhu aingokurambira kuti aiwa ndirongoda US and US chete. Muna 2021 zvanga zvaakuita kuti pamwe mari yacho ingati yadzika hayo pamutengo, asi unokwanisa kuti uine eco cash unokwanisa kupinda mushopu muna achikwanisa kubvuma kuti mari iyoyo itenge ndozvinhu zvandiri kuti zvanga zviri nani nyanzi waakuda mari yakawandisisa kupfuura yataishandisa mamwe
tanga tichitaurawo nevanhu vari muzimbabwe vari kuti izvo rwendo runo zvinhu zvakavaomera nekuti zvinhu zviri kudhura kuburikidza nekukwira kwaita mitengo yezvinhu imi muri kuti zvinhu zviri nani mungatsanangure kuti sei muri kuti zvinhu zviri nani
nyaya yekukwira kwemitengo yangogara iriko ini ndiri kutarisa picture yekumberi mberi yekutarisa kuona kuti patakamira apa nepatanga takamira pamashure apa tiri kuramba ichidzokawo mashure here kana kuti zvinhu zvedu zviri kufamba but mbijana nembijana hazvisi kufamba zvatingada kuti zviite saka kuoma kweupenyu kwakatoramba kuriko vanhu vari kuomerwa neupenyu asi munhu akati zviri nani anenge achikombeya kuti gore rapera negore rinere ndozvandiri kutaura izvozvo saka kunge akusiyana kuona
semutungamiri webato rezvematongerwo enyika zvii zvamungataure kune vanhu vane musiyano nemaonero avari kuita vanhu ivavo
handisi kuziva kuti vari kuona zvakasiyana nevari kuona zvakasiyana ndevapi chandiri kuziva ndechekuti izvezvizvi tingada kuti kune vanhu vezimbabwe makore ari kuya gore rinoteera iri tinenge taakugadzirira nyaya yesarudzo kuti zvinhu zvinyatsoimprova zvifambe zvakanaka tinofanira kuchinja hurumende iripo tiunze imwe hurumende inoita kuti zviimprove kwemene vezanopiefu vagarisa vezvematongerwo enyika tingati vava nemakore 41 vachitonga nyika ine ndosaka zvinhu zvichifamba mbijana mbijana saka ivhu ndaenda kuti zvaanane kubva pane zviri nani kubva pane last year hazvitauri kuti zvanaka stere kungotaura kuti vari kuda kuimprova asi havazogoni kuimprova zvakanaka so zvinonga zvaakuda kuti tikangoramba tiine hurumende iyoyo iripo hatizombonyanyoona zvinhu zvatinoda kuti zvifambe tinenge tichingoramba tichingoshanda zvinhu zvedu bit by bit
kune vamwe Professor Madhuku vari kuti izvo imimi muri kutaura nyaya yekuti izvo yasvika nguva yekuti izvo hurumende iripo inge ichichinjwa asi imi muchionekwa muchidyidzana nehurumende iyoyi kuburikidza nemusangano wePollard munoti kudii kuvanhu ivavo
musangano wePollard musangano wekuti vanhu nezvematongerwo enyika mapolitical party vakwanise kushanda pamwe chete vachipanana pfungwa dzekuti nyika ienderere mberi saka kana munhu ari muPollard haasi kutombodyidzana nehurumende iripo munhu kana ari muPollard ari kushanda mashandiro anotoitwa mune nyika yega yega vanhu vemunyika havafaniri kuvengana nekuti vanenge vari kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana saka kutaura kwevanhu vanenge vasiri kuti pamwe vanyatsoona kuti chinangwa chikuru chePollard ndechi chinangwa chikuru chePollard ndechekuunza maonere mukati mwenyika yekuti kana tiri vatungamiriri vemapato akasiyana siyana ngatingoramba tichisangana tichipanana pfungwa asi patenge chipafungwa vari kutonga zviri kwavari kuti vari kuzvitora reka vati havasi kuzvitora vakana vasina kuzvitora vanhu vanenge vachivhota vanofanira kuzotaurirwa mugore rinoteera kuti aiwa patanga tichishanda navo vanhu ava takavapa pfungwa yakati neyakati asi havana kuitambira saka imimi vanhu vanofanira kunge vaakujaja vanhu ivava
mashoko enyu panguva ino yezororo rekisimusi negoredzva kuvateereri venyu nezimbabwe yese jekerere
ndiroda kuti Salav Mo Madhuku mutungamiriri weNCA ndoda kuti kune vanhu vese vemuzimbabwe nevatsigiri vedu vebato redu reNCA ngative nekrismasi yakanaka ndinokushuvirai kuti gore rinouya 2022 riite gore rakanaka kwamuri mose tinoda kuti mwari atitungamirire mukati mwenyika yedu nekuti nyika yedu ibudirire ngative nezororo rakanaka tofara murunyararo nemhuri dzedu neshamwari dzedu nevanhu vakavakidzana nesu tiite nguva yakanaka ndine gonda rekuti muna 2022 zvinhu zvedu zvemukati mwenyika nekushanda pamwe chete zvicharamba zvichienderera mberi kusvika tasvika 2023 patichaita sarudzo
mutungamiri wenational constitutional assembly Professor Love Mo Madhuku vachitaura vari parunhare vari muHarare hatina kukwanisa kubata mutungamiri weMDCT vaDouglas Muonzora sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo vezvemitambo muzimbabwe vanoti vari kuenda kumaruva kunosangana nehama neshamwari panguva ino yezororo rekisimusi negore idzva Michael Kariati anoti panyaya inotevera
vakawanda vavo kusanganisira muzvare ana muguni
avo vaive mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee uyezve vakagadzwa mukomitii yeugadzisana bvumunyika vanoti vanenge vari kuchimanimani vachionana nehama neshamwari.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kune vamwe vari kubva kure, kune vamwe vari muno muZimbabwe vatataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutambi wetsiva Brandon Denese anoti anenge ari kumasvingo achifara nevamwe avo anga ave nemakore maviri asati aonana navo.
Kisimusi nongotenda kuti mwari anenge achitigonera tinenge tichiko indiro mashuu ndiwe zhira tinenge tichingofarawo tiriko kumashuu tichiita mukombe wangu.
Murayiridzi wevabati vepagedhe vechikwata cheZPC Kariba Chenjerai Dhuve anoti awanawo nguva yokuve nemhuri yake pamwe nemukana wekushanyira hama kumusha.
Ipa Christmas apa nenge nichifara wangu ndine vana vangu tichiwana mukana tichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbonoona vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo.
Asi murongi wemitambo yetsiva ane mukurumbira vaSalin Maumau vanoti vachange vari pamba vachigadzirisa machikichori avari kurongera veruzhinji munandira.
Tese tinenge tiri muzorono taka batwa nemhuri dzedu dzakasiyana siyana kusvikira muna January umu, ndinovimba kuti muna January inini pachangu ndinenge ndichiita mutambo wetsiva wekutanga kwegore muna January iwoyo unoteverawo. Saka ndinoti vanoteera nyaya dzetsiva toonana mugore idzva 2022 apo tinoziva kuti tinenge takakutakurirai zvakawanda zvetinotarisa kuti zvichaitika munyaya dzetsiva.
Munyori wezvemitambo Admire Muhemeke uyo anogara kuEngland anoti anga achida kushanya kumba kuZimbabwe asi izvi hachakwanisike nemhaka yeCovid-19. Muhemeke anoti achange ari pamba akazorora nemhuri yake achitarisira kuti 2021 aive akamira sei.
Takangounganawo semhuri nguva inenguva yekungozorora tingaite sei, ndiyo zorora yachoka ndiyo Krismasi yacho. Saka tozvindonge ndichiita paKrismas ndakagara zvangu.
Nemutambi wechikwata chenhabvu cheFC Platinum Gift Bello anoti anenge ari pamba achigadzirira mitambo inotevera.
So Christmas tichangospendo zuva racho reseroro nefamily tichingotandaruka zvedu tiri pamba.
Murayiridzi wevamhanyi uyezve ari sachigaro webhoard reMidlands Athletic Association of Zimbabwe vaPatson Mderedzi vanoti havasi kuzorora sezvo vane basa guru ravakatarisana naro revamhanyi vechidiki.
Paholodi ino yeChristmas into new year sezvo ndine vana vechidiki tichange tichitraina paholiday pano kubva musi wa 27 December kusvika musi wa 8 January tichange tichitraina now for those 2 weeks tichigadzirira kubva kuzvikoro vachatanga temu yavo yekutanga ine athletics mukati.
Vatambi vemitambo yakasiyana siyana vari kuenda kuzororo mushure megore iro ranga rakavaomera zvikuru nemhaka yechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Wa Edelia achiti hapana chafamba uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa gadziriro dziri kuitwa dzekisimusi yegore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vatadza kutora mari dzavo kumabhanga, izvo zvichaita kuti vaomerwe nezororo. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vanoti gore ra2021 ranga riri nani kana zvichienzaniswa negore ra2020. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kututumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kuzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel, ndiri muWashington DC. Ndichiti muve nezuva rekisimusi rakanaka mangwana.
Soko izikati